Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechitatu, ndira 9, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU PF dzinombosendeka parutivi nyaya yekurwisa kuti nhengo dzedare reparamende dzipiwe dzimotokari, vachiti mari iyoyo ngaigadzirise zvineswa zvenyika. Sangano revashandi vehurumende reApex Council rinozivisa hurumende kuti nhengo dzaro dzicharangwa mabasa panopera mazuva 14 kubva nezuro, so dzisina mari dzekufambisa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo vachiti vanhu vari kupotera muAmerica vachibva nekuMexico vave kukanganisa magariro evanhu vemuAmerica. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU PF rinoti nhengo dzaro dzeparamende hadzisi kuda kumhanyira kuwana dzimotokari dzekushandisa sevadare, dzichiti kune zvinhu zvakawanda munyika zviri kuda mari kuti zvigadziriswe nekukasika. Mukokeri wenhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito Garepi vanoti hurumende iri kuda kuisa maziso nemukana kune dzimwe nyaya dziri kunetsa vagari, kwete kutsvaga zvido zvavo sevashandi vevanhu. VatoGarepi vanoti vari kunoita hurukuro nevamwe vavo vebato reMDC vari mudare reparamende kuti vabatane mukumbomira kurwisa kuti vapiwe dzimotokari idzi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mukokeri wenhengo dzeparamende dzeMDC vaProsper Mutsiami kuti tinzwewo divi rebato ravo. Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro navatogarepe kuti tinzwe zvizhinji.
Kuti rwedu rweZANU PF takatarisa tikaona kuti nyika iri kushanda yakavavarira kuti ingabudirira here. Utungamiriri hwenyika Baba Munangagwa naminista wavo wefinance vari kutiraya kuti aiwa tirege kushandisa mari, zvinotorera dzimwe bandiko mari, zvinoreva kuti dzimwe nguva kumwe kunenge kusingasabudiriri nekuti mari zhinji yashanda kune imwe nzvimbo. Saka vari kuita yavanoti austerity measures. Tikaona kuti nyangwe nesuwo samaparliamentarians kotadii kumbomira kuwana zvatinoda, timboona kuti zvinhu zvinotambudza nyika zvakafanana nekuti upfumi hwedu hufambe, zvakafanana navo nokuti iko zvino tine dambudziko rana Chiremba vari kuchema kuti hatina chino, hatina chino, hatina madrug. Ko isu savatungamiriri navamiriri vavanhu kutikatanga tiri isu kuti aiwa imbomirai kutarisa isu chimboita izvo zvinoita kuti vazhinji veZimbabwe vafare.
Muchionawo vangatambirana here nemashoko iwaya, sezvo masvondo apera takaonawo verubandiko rweMDC vachitaurawo zvakanyanya maererano nekuwana zvinofanirwa kunzi vawane sevamiririri vevanhu kuparamende?
Ndinofunga kuti munhu wese zvake ane vavariro kuti Zimbabwe ibudirire, ane vavariro kuti ivo vatinomiririra vacho. Kazhinji mukatarisa tiri developing country kaisu, vazhinji vedu vanenge vari pasi pasi chaisu, ende kana ivavo vari pasi pasi kana zvinhu zvovaomera nekuti havasi kuwana zvavanotarisira, isu tingatadza sei kana tiri vamiriri vavo kuratidza rudo navo, kuratidza kuzvinyima isu kuti ivavo vagowana zvavanoshuva.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council nezuro rakazivisa hurumende kuti nhengo dzaro dzicharangwa mabasa panopera mazuva 14 sezvo dzisina mari dzekuendesa kumabasa. Mutsamba yakasviswa kuboka Republic Service Commission, sangano iri rakati hurumende haina zvairi kuitawo mukugadzirisa dambudziko rakatarisana nevashandi vayo kuvagadzirisira matambudziko avainavo. Asi dambudziko huru nderekuti mihoro yevashandi ava vari kuti yaiveredzwa nemitengo yezvinhu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezvedanho revashandi iri.
Tinoona danho iro redanho rakanaka zvikuru kwazvo nekuti ruzhinji rwese rweZimbabwe vanhu vari kuenda kumabasa vachishanda vaine tarisiro yekuti hurumende ichagona kuvamiririra, ichagona kuchinja ikonomi yenyika kuti nyika ifambirire mberi. Asi kana nyika yatadza kufambira mberi nekuti yatadza kutongo hwayo hwaramba, handioni chiri chinhu chakaipa kuti vashandi vabatane varatire zvinova zvinokwanisa kuita zvimanikidzewo vanenge vari muhurumende kuti vaite mareforms anodiwa ari necessary kuti nyika ifambirire kuenda mberi.
Asika vasande, hurumende iri kutaura kuti haina choviri chekuti inge ichivawedzera mihoro.
Aiwa, zvekunzwisisa izvo itori imwe nyaya. Tisinganzwisise manje inzara iri kudzimba kwevashandi ivavava, tisinganzwisise maschool fees akamirira vanhu ivavava. Munoona maobligations ane the individual person haambofa akachinja nekuti uri muhurumende kana kuti haushandi muhurumende. Vashandi vavo ndo vakatodzvanyirirwa zvikuru kwazvo. Vashandi vavo ndo vari kuona hurumende ichihaya machartered plane, charter ndege for Grace Mugabe kubva kuSingapore for millions of dollars kuuya kurufu rwamai vake. Ndidzo mari dziri kutadza kunge dzichishandiswa zvakanaka izvo zvine hurumende. Kuuya kwakaita utongo hwamunangagwa vakauya vachitiwo vari kubisa vaMugabe nekuti vakatenderedzwa nembavha. Up to now hapana kana mbavha 1 yatakanzwa yakasungwa. Saka tichiri ngorimo munyaya iyaya yatakabvira tichirwira kudhara iyaya yekuti nyika haisi kutongwa zvakanaka.
Takanzwawo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions riri kutaurawo kuti vashandi vakande mapadza pasi. Zvinosiya nyika papi izvi?
Vakakanda mapadza pasi zvichatoita kuti zvinhu zvitombomira. Asi kumira kwezvinhu ikoko kuri necessary. Saka vashandi vavo vari kuda kukanda mapadza pasi. Tinotovakurudzira ngatichikandai mapadza pasi tiriramwire gudo racho munda, tione kuti guda charima here munda uyu. Gosi guda rinokuda uya kungodya chete panenge pachifondoka vanhu, ndopanenge achiuya gudo uyauya achiuya achidya chete pachitora maus dollars vachienda unopachura nemhuri dzavo. Saka gudo ngatimbomuramwirai munda, ngatimbopai mapadza acho timboona kuti ngaamborimawo, tione kuti anosvika kupi nazvo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunare kuMatal Beach kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau nhasi. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaburitsa pachena urongwa hwavo hwegore ra2019. Mumwe musoro wenhau uri mubepanhau reHerald unoti varayiridzi vakaramba kuteerera kuridziro yemasangano anovamirira yekuti varamwe mabasa pakavhurwa zvikoro nezuro. Mubepanhau reChronicle mune musoro wenhau unoti nhengo dzeparamende dzosunda kuti Zimbabwe itambirwe zvakare musangano reCommonwealth. Daily News ine musoro wenhau unoti ZANU-PF inoti handiyo yoga ine mhosva yekuparara kwaita nyika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Kumurisa kupasiri pasiri 7 apo ndikunova ndiribo zvangu sitanetwa inosendiska uke kumusha kuchipinge checheche line. But izvezvi ndiri kuSouth Africa ndokwandiri kutambudzika ndiri kuitwa nhapwa. nekuda kwehutongi huripo hutongi hweZANU PF hutongi hwamunangagwa naChiwenga madii kutaura chokwadi varume kuti matadza kutonga nyika iyi kuve mumwe angatonga zvinopindirana nevanhu zvinoda vanhu kozi ndakanonzwa muzhinji muchitaura muchiti hutongi hwejekerere hutongi hwejekerere upi izvezvi maticha manesi vakati vari kuda kubatanwa nemayusa vakati hazviiti because hamuti ndiyusa muzimbabwe munoti ndabhondi but vedoro vakati vanoda mari yemayusa kuti vaone kutenga mitiro yavo yavanoshedza pakupa kubika doro mukati okay yatitaurirane muri kuvapa makoshesa doro kudarike upenyu hwevana vezimbabwe ya musadaro uye futi musi wa1 August ndiani akatuma masoja kuti andouraya vanhu ndipinduro ipapa ndatenda muri sevachamisana vatenda EBT neMDC supporters
makadii Studio 7 nimi muri koko kunze ndangoti ndingoburitsa pachena kuti utungamiri wemuzimbabwe chavo chavo uri kutadza kunatsofambisa zvinhu nemazvo kunyanya utungamiri hwamunangagwa uriwe zvangu chose zvokutoti vakaramba vari pachigaro tinofungidzira kuti zimbabwe tapfuwa zvangu chose kudarika zvazviri izvi bcause kubva vapinda tinacho zvatikuona inini zvangu ndiri kutaura ndiri muyuti ndiri kumapurazi mapurazi kwacho tida kubviswa hatisumbonzvisika kuti pawakapa vanhu mhinda vaifungii hurumende ingaite zvinhu zvisina kurongeka ngesabhuku sabhuku akarongeka vanhu saka ndingofunga kuti chamisa dai vangomusarendera chigaro ichi ithink zimbabwe ingava richer kusadhaka kunoku tine upfumi wakawanda but tinongotaura kuti tinawo but hapana chavo kushanda
halo pastudio 7 ndakumhoresa kutanga nokumhoresa kuna mudhara joto ndomhoresa mudhara dhuve mudhara kajoto sevhie nazilasi lodi she choto theoma choto b choto mai choto nevamwe vandasiya ndichavakwazisione ramangwana ndini Isaya choto kuhurungwe pakajekaje takwara nenhamo vakomana pakaipa kunderosong yajapraiser chigunduru please.
Aiwa, tichakuridzirai kambo kenyu mukoma choto kana tawana mukana. Tinotenda zvikuru vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru panhandare yendege Heathrow kuLondon vakati ndege dzatanga zvakare kubhururuka dzichibva panhandare iyi muchine mhekunge dzambomiswa nezuro masikati zvichitevera mashoko ekuti pakanga paonekwa drone munharaunda iyi. Zimbabwe sangano United Nations rinoti riri kuferefeta nyaya yemudzimai wekuSaudi Arabia ane makore 10 nemasere uyo akatizira kuThailand akazvivharira mumupanda waimwe hotera iri muBangkok. Nasi muchikamu chedu chatinoita hurukuru nevaimbi pamwe navananyanduri tine muimbi Nyani Bote wechikwata cheWoza Moya achiridza musambo weAfro Soul. Bote anogara kuBoston mudunhu reMassachusetts muno muAmerica.
Oyasa, oyasa, this is what we are now talking about. We are now taking it to America. Mife Mudala, Nyani Bote.
Ndozi Nyani Bote ndiri ku Boston ku Massachusetts ndinoridza nechikwata chinonzi Woza Moya, chikwata chine vanhu vanobva kwakasiyana siyana ku South Africa, ku Malawi nevamwe vechichena vemuno.
Mazuvano muri kuridza here kana kuti makambomira?
Dambudziko ratakaita nderekuti vazhinji vataridza navo vakadzokera ku South Africa vanga vari kuno kune nyaya yechikoro. Kogweto vamwe vaviri vakarorwawo vasakwanisa kuona time. Saka tasara ndine mumwe murungu anonzi Mike nadrama vese vachena ivava. Saka tongotsvagawo station musicians kana pane kwatadaidzwa kuti tiridzeka. Asi right now tachingoridzira maninge mafundraiser kana pane fundraising ndopatachingoendawo tongonobatsira kubatsirawo kuti varaise mari yavo.
Vakawanda vanoda kuziva kuti Nyani Bote akatanga zvemumhanzi kupi, akaberekerwa kupi kuzoti asvike paari nasi?
Inini ndakazvarirwa muMbare, ainzi Mabhoni Location yeMbare. Ndakakurira muMbare, kumusha kwedu ndekwaBushu unonzi kwaGono kushambo. Takakura tiri vanhu vechechi yeSalvation Army. Baba vangu vairidzawo maBhoso, vakoma vangu vairidza maBhoso nemagitare. Ndingati ndozvatakatanga tichiita takazokungobata-batawo nedhende ainzi Kwaba yataridza naKeni. Ndine mudzikuru wangu ainzi Hopewo Marato mushakabvu. Ndakatiridze navo kashoma yanga iri Gypsy Caravan payakamboda kuta revive. Ndopandakamboridza bati ndairidza Bhoso zvangu kasi haina kuzoenda mberi.
Mhanzi yamunoimba mhanzi ipi mukoma Nyani?
Ya music yatinoridza Afro Fusion yakangoti sanganei. Tingafanadzira nemusic dzairidzwa singenana Mateo dziyadziya. Music dzakada kurerekera kuSouth African jazz. Bati tinongotsa kusanganiswa nematraditional yedu yemuZimbabwe.
Ndedzipi nziyo dzamungazivikanwa nadzo dzamakatsikisawo kana dzamakaburitsa?
Dzakati wandei. Actually ndakaita maCD maviri. Pane inonzi Shungu ndiyandakapedzera kukuridza song inonzi Shungu nemarambadoro.
Asi manzi yenyu yanga ichitambirwa sei nevateereri nguva yamaa muchiri kunyatsoungana sechikwata?
Kunoku kwangu right, nokuti kunoku zvakunoitira kunoku kwatiri kunoku kwako. Vanoda zvinhu zvisiri zvekunoku kazhinji kwatinoridzira kwacho. Vanoda kunzwa zvinhu zvechiforeign. Wakauya uchivaridzira dzemunomi haumbo vatingati kuchirungu hauva pleased because there's better musicians vanoridza zvemunomo. Kasi wakauya uchiridza zvinenge zviri foreign so vanozvitambira kwazvo.
Totarisawo mimhanzi iri kuburwa kumusha pari zvino. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemimhanzi iri kuitwa kuZimbabwe?
Right now quality zvese zvakwira but I think music yave so much commercialized. Apana chakaipa nokuimba entertainment music. Music yakare yanga ine message. Saka music yatakunzwa imwe yacho yanyanya kusviba stereki pakuimba apa. Toda music andinoterona namai vangu music anoterona baba wangu. Ndopane dambudziko rangu stereki. Dai takachenesa pamazwa apa tivake community yedu. Apana chakaipa nokuimba love music but yeah, it's now more of sexual music rather than love music. Don't have any problem about it. In the music, I'm not going to treat it even as an artist.
Muimbi wemusambo weAfro Soul Nyane Bote achitaura neStudio 7 ari kuBoston kuMassachusetts muno muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo vari kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachiti vanhu vari kupotera muAmerica vachibva nekuMexico vave kukanganisa magariro evanhu vemuAmerica. VaTrump vati nekudaro vanoda kuti pavakwe mudhuri kumuganhu wenyika mbiri idzi nechekuchamhembe kwenyika yavo. Asi vebato rinopikisa remaDemocrats vanoti aya asi mashoko echokwadi. Kunetsana kwavaTrump nemaDemocrats kwapa kuti hurumende yeAmerica ivhare mamwe mapazi sezvo bhajeti risati ratambirwa navaTrump. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaTrump vanoti vari kuda mari inosvika mabhiriyoni mashanu kuti vavake mudhuri uyu vachiti izvi zvikasaitwa havasi kuzoisa runyoro rwavo pabhajeti. Izvi zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende aramba akavharwa. Vashandi vehurumende vanopfuura zviuru mazana masere varungoenda kumabasa asi vasingatambiriswe mari. VaTrump vati kunetsana uku kurukonzerwa nevebato remaDemocrats.
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis. And they have refused to provide our brave border agents with the tools they desperately need to protect our families and our nation. The federal government remains shut down for one reason and one reason only. Because Democrats will not fund border security. My administration is doing everything in our power to help those impacted by the situation. But the only solution is for Democrats to pass a spending bill that defends our borders and reopens the government. This situation could be solved in a 45-minute meeting.
Mapazi ehurumende akavharwa nenyaya yemaDemocrats ari kuda kuita zvematongero enyika. Asi ndavadaidza kuti tiite nhaurirano mangwana kuti tigadzirise nyaya iyi.
Vaenderera mberi vachiti munyika mavo vanhu vari kuurayiwa nevanhu vari kungopinda muAmerica zvisina mvumo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth, heroin, cocaine, and fentanyl. Every week, 300 of our citizens are killed by heroin alone, 90% of which floods across from our southern border. More Americans will die from drugs this year.
Muganhu wedu wekuchamhembe uri kupinzwa zvinodhaka, uye vanhu vakawanda vari kufa nenyaya yezvinodhaka izvi.
Asi vachipindura mashoko aya, mutauriri wedare reHouse of Representatives vari nhengo yemaDemocrats amai Nancy Pelosi vati handichokwadi kuti kune dambudziko kumuganhu weAmerica neMexico.
The fact is, we all agree we need to secure our borders while honoring our values. We can build the infrastructure and roads at our ports of entry. We can install new technology to scan.
Tinokwanisa kuvhura hurumende toenderera mberi nekutaurirana panyaya yekuvaka mudhuri. Asi zvemudhuri handizvo zvinoratidza chimiro chedu sevanhu vemuAmerica.
Vashorawo vaTrump vachiti vari kubata unhapwa vashandi vehurumende. Vanotungamira bato remaDemocrats mudare reSenate vaChuck Schumer vataurawo vachishoropodza mashoko avaTrump. Vashuma vati zviri kuitwa navaTrump hazvienderane netsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Vashuma vatiwo zviri nani kuti hurumende ivhure mapazi akavharwa nhaurirano dzichienderera mberi.
My fellow Americans, there is no challenge so great that our nation cannot rise to meet it. We can reopen the government and continue to work through disagreements over policy. We can secure our border without an ineffective, expensive wall. And we can welcome legal immigrants and refugees without compromising safety and security. The symbol of America should be the Statue of Liberty, not a 30-foot wall. So our suggestion is a simple one. Mr. President, reopen the government.
Tiri nyika yeupoteri nerunyararo.
Mukuziya mashoko ava Trump aya, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa, avo vari muno muAmerica kubva kuZimbabwe, pasi pechirongwa cheHubert H. Humphrey Fellowship Program. Pari zvino muzvare Chivasa vari kumuganhu weAmerica neMexico kuTexas.
I think pandautombotariswa kuti is there really a crisis that is going to be solved by that wall? Because vanga vane mastatistics avavapa kuti vanhu vanouya munyika ndo vanoita mhosva dzakawanda kana ndo vanoita mhosva idzi. But it's not only vanhu vanenge vachishanya munyika mavo kana kuti vanhu vanenge vakapotera munyika mavo vanoita mhosva idzodzo. They are also vagari vagara vari vemo vanoitawo chi mhosva idzodzo. Saka I think in the long term panongofanira kuva nemutemo. For example, nyaya yekuti panenge pachishanda vanhu vanenge vasina mapepa akakwana. It's better, I think, kuti pane mutemo unodzivirira vacho vanenge vachivapa basa kana kuti vacho vanenge vachishanda navo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi variwo chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha, avo vari kuOhio, vanoti kunetsana uku nekuvharwa kwemamapazi ehurumende kuri kukanganisa upfumi hwenyika yeAmerica.
Zvinokonzera matambudziko akawanda chaizvo, nokuti tinobva tatarisaka kuti vanhu ava vasingapiwi mari vaidero vachipuwa mari vachinotenga kuzvitoro kwakasiyana siyana kunova ndiko kunowana vanhu mabasa. Saka kana kuzvitoro kusati kuchanyanya kutengwa, nokuti chivandu chavashandi vehurumende hachisi kubhadharwa mari, zvinoreva kuti kumabasa ikoko kuchati vamwe vacharuza mabasa nokuti mabhizinesi anenge asati achawana mari idzodzo.
Mukuedza kusimbisa nekutsvaga rutsigiro rwekuti vakwanise kuvaka mudhuri uyu, vaTrump vari kutarisirwa kushanyira guta reMcAllen kuTexas nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kambokala kitube katushitsa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo kwedu yapera tikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Nhengo dzedare reparamende dzebato rezano PF dzinombosendeka parutivi nyaya yekurwisa kuti vapiwe dzimotokari dzekushandisa sevadare. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinopa hurumende mazuva 14 ekuti vashandi varamwe mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.